Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kurume 14 2020. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sebato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu. Tinopokana zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupi.
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwekuvandudza bumbiro remitemo yenyika.
Asi mwari, muruda kuti tishinwe tiende pi? Chimbochinwa iwe necorona virus. Muzwe kurwadza kwazvinoita.
Imwe nhengo yeZANPF inokachamadzwa vanhu kumachonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori anoona nezvemitemo muMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaInnocent Gonese vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende hwokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Mashoko avaGonese anouya mushure memusangano wakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo mugungano rePolitical Actors Dialogue. Sachigaro wekomiti yezvemitemo muPollard, Professor Lovemore Maduku, vakaudzawo vaMnangagwa nezuro kuti nhengo dzePollard hadzisi kufara neurongwa hwehurumende hweConstitutional Amendment Bill No. 2. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi ngatinzwei hurukuro yataita navaGonese.
Sebato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu. Tinopokana zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupi. Tinofanira kuyeuka kuti pabumbiro ratiinaro rakaitwa paine makakatanwa vasingadi kuita bumbiro revanhu. Pari zvino tichakabudisa uriyana nemaitirwo azviri kuitwa nekuti nyaya yebumbiro remutemo wenyika haisiri nyaya yezvemapati nematongerwo enyika asi nyaya yeruyere ruzhinji. Tikatondedzana vanhu vakavhotera bumbiro ronga vakawanda chanyiso naisi sebato ukana zvakanyanyisa nepfungwa dzaunzwa neZANUPF. Uyezve zvavaruda kuunza zvacho ndezvekutidzosera kumashure kwatakabva kwatanga tiine mutungamiri wenyika anenge achipiwa masimba akawandisa kuita samadzimambo kana maembara ekare kare ekuzatarisa zvinyangwa zvacho zviripo nezvekubvisa masimba kubva kuna mamwe mapazi pamaoko emunhu umwe chete. Ngatitarisei panyaya yekusarudzwa kwamajaji ematare makuru eSupreme Court neConstitutional Court zvabuda kubviswa muprosesi yakajeka inenge ichionekwa nemunhu wese vanhu vofira kumainterview. Zvinonzi vanhu ngavangodomwa nemunhu umwe chete anenge ari nemutungamiri wenyika. Tatarisa zvakare pasarudzo dzanga dzichida kuitwa kubva muna 2023 tainosarudza mutungamiri wenyika navateedzeri vake vaviri zvaizotibatsira kuti kana pakaitika chinenge chawanika kune mukuru wenyika tozoka changa achizomutsiya ndeupi. Izvi zvokuti ngatidzoperei kuti mutungamiri anosarudza vanhu vake vaanoda uyezve kana akabva pachigaro bati rake rosarudza munhu wanobata inge pachigaro singaindi kuvanhu hazvina nematura hazvina nemusoro wese. Masimba eparamendi akuda kutorwa.
Ndeapi matanho amuri kutora vaGonese sebato kuona kuti izvi zvamuri kutaura izvi zvamuri kuda zvacho zvabudirira?
Zvatichaibva kuita ndezvekuti tibatanidze ruzhinji rwese rwezimbabwe kuti ite chinhu chimwe chete
ZANU-PF ine huwandu wakadarika wenyu imi mudare reparamende. Saka kupikisa kwenyu uku kungabudirira sei imi muri vashoma mparamende.
Ndizvo ndatanangura zvino kuti imbiro kana richishandurwa hakungoita kuti vakawanda ndivati. Panodiwa zvino National Assembly panodiwa 180 vachadzingira kushandurwa kubimbiro. Musenate munenge muchidiwa zvakare 2/3 munenge muchikwanisa kuita 54-1 out of 9. Sikatira takaona zvinhu kwapera ZANU-PF yakashayiwa manumbers iyo.
Munoona here vamwe venyu muZANU-PF vachikupai nzeve panyaya yakadai tichitarisa kuona kuti sebato vakanga vatowirirana kare kuti izvi zvinofanira kunge zvichiitwa.
Aiwa, hapana kuwirirana apa. Zvinongoitwa nemukuru kuZANU-PF vanhu vabvunzi kufunga kana kupikisa ka. Hazvina kubva kubati. Kwatiesa kuti tikaita muchisangana navo muparamendi havawirirani nezvinhu zvichiitwa. Hai munhu ari kutidzira zvinhu zvakapfuura.
Munyori wezvemitemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sachigaro weZANU-PF uye vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchingurika Shiri, vakatyamadza vanhu nhasi vachiti vanofarira chirwere checoronavirus, vachiti chirwere ichi ishamu iri kushandiswa naMwari mukurova nyika dzavati dzakatemera Zimbabwe zvirango. Amai Muchingurika Shiri vatiwo Zimbabwe iri kurwiswa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wekuzivisa kuti hurumende yave papi nebhiri remutemo unobata vaimbove varwi vehondo yerusununguko, amai Muchingurika Shiri vakachamadza vanhu vakawanda pavati vanofarira chirwere checoronavirus icho chiri kuuraya vanhu pasi rose, vachiti Mwari ari kutsiva zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica.
Coronavirus yauya iyi. Masanctions kai. Masanctions auya kunyika dzimwe dzinotiisira masanctions. Mwari wabva ati zve. Wakuswera wari muzimba kusisina ba economy yawo yakuchema. Handiti yedu iri kuvari kutichemedza. Trump ngaaziwe kuti hasi Mwari. Muri kuda kuti tishinwe tiendepi. Chimbosvinwa iwe necoronavirus. Muzwe kurwadza pazvinoita.
Asi izvi zvashoropodzwa nemumwe mugari wemuchinoi vaJustin Munyaradzi, avo vati zvataura amai Muchingurika Shiri mucherechedzo wekuti vatungamiri vehurumende havazive zviri kuitika pasi rose uye havazive kuti ivo vanogona kurwara nechirwere ichi sezvo chisingasarudze.
Chiratidzo chekutarisa kuti isusu mutungamiriro wedu hausi kuziva hauna gwara rekunyatsoziva tinopasi kana tichirarama tinofamba sei njozi yawirwa nevanhu kuyuropa injozi inokwanisa kungotiwira kunofuti kuafrica and zimbabwe in particular saka wakaona mutungamiriri akaita saopa rutungamirira ministry of defence wati kutarisira kuti anofanira kunge achitipa gwara rekuchengetedzwa kwenyika kubva kune zvekunze nezvemukati zvinogona kutumira munhu yeye arikuratidza kuti havana ruzivo.
Amai muchinguri kashiri vatiwo bato reMDC riri kuita misangano yekuda kupidigura hurumende pakati peusiku. Vatiwo bato reMDC ndiro rakatanga kuuraya vanhu nemabhemba munyika.
Tine threat, security threat iripo. Ndataura kuti MDC iri kuita mastructure usiku takarara tichiuya kuno yakutopinda. Zvakare tiri kuona wane mamachete waya wari kutema iko zvino takazosimuka sejoko kuti angati dile nevanhu. Wanga vari maMDC anga ari kuuya achipinda isusu tatatopindwa wochibata mamacheti zvonzi mazvona izi anopiifa asi vamwe vamwewo varipo ndururani asi MDC yanga yatipindawo futi.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kumutauriri weMDC vaDaniel Molokele kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Asi vaimbo vemutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vati bato ravo harisi kuronga kupidigura hurumende asi kuti ZANUPF iri kuzvipidigura yoga nekutadza kutonga izvo zvapa kuti munyika muve nenzara kushayikwa kwemabasa uye kushayikwa kwemari.
Bere kana roda kudya mwana waro rinoti ari kunhuhwa sembudzi. Nyaya yekuti vanhu vari kuda kupandukira hurumende inyaya yevanhu vane ropa rehumondi mavari. Ndiani angapandukirira chinhu chakapidiguka kudhara? Ndiani angada kuwisa chinhu chakawa kudhara? Chawiswa neuori nekuba nekutadza kutonga. Saka isusu hatina nguva yekurongera yakafa kare. Uyezve chawana mumwe achisekwi ungaseka chirwere chiri kune dzimwe nyika uchitadza kugadzira mushonga nezvidziviriro nokuti chirwere chakafanana nemvura inonaya kwese inongozouya kwese.
Panyaya yavanga vafambira amai muchinguri kashiri vati vaive vana chimbwido nana mujibha vachange vopiwawo mari sezviri kuitwa vaive varwi verusununguko. Asi vati vanhu ava vanotanga vamboongororwa kuti ichokwadi here kuti vakanga vari vana chimbwido kana mujibha. Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira vaimbovesa chigaro vechidiki mubato rezanupf vapepurai togarepi negurukota remashonaland west amai muliswa chikoka. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reMontreal kuCanada vaPeter Mashiri vanoti vakavhunduka zvikuru pavakanzwa kuti mudzimai wemutungamiri wenyika iyi amai Sophie Trudeau vane coronavirus. Asi vaMashiri vanoti vakafadzwa kuona kuti hurumende yenyika iyi yakakurumidza kuzivisa pasi rose zvakanga zvaitika. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaMashiri kuti tinzwe zviri kuitika.
Hazvakutyisa asi information zvayo vari kutraya kuti vaudze vanhu kuti unoita sei corona virus. Saka ndozvatingokoshesa zvekuti tidzivirirwe nayo. Uzvaita kunge uchararama upenyu hwegonzo kaungudzi uudza kuti panze apo pakaipa saka hapabudiki. But unoda kuti uende kubasa ndo dambudziko. Asi information zvayo iri kufamba kuti gezai maoko musati madya, gezai maoko pamuri kuenda kuchimbuzi. Zvese izvozvo zviri kuita zviri kufamba. But chinongozotyisa ndechekuti munhu akakosora wakutotya even kukosora kungori nomaongori munhu anokosora.
Tinoona kuti pasi rose rava kutoziva kuti mudzimai wemutungamiri wenyika yeCanada vabatwa vaine chirwere ichi checoronavirus. Mungaone zvakadai zvichiitika here kunyika dzakadai seZimbabwe?
Hazvimbofa zvadaro kuti zvingaitike kunyika dzakaita sana Zimbabwe kuti munhu angatsanangura kuti mukadzi wemutungamiri wenyika arwara wakamira paye uri saani. Anotaura izvozvo zvinowanzika ende kana izvozvo kuti utaure kuti ndakumbosuduruka uchienda kupi uchiti chii ndaitofunga zvangu nezvazvo kuti kumukuzi nani patiri azi nyazokuda kuchiko kutunga tinda na amana na kuja na kumbusuduru bando zuri yanezi tizirile kuparaza kwezi kwezi
zii shingazi zikwene Zimbabwe mumabatirwo ari kuitwa nyaya iyi
zakati wandei pakuti iko kuparaza kwazvo kuna kwe information zvekuti zvinobuda padzidzirire kuti zvakati ndozvaitika uye zvedzimwe nyika nyaya yacho yanga ichingobuda ichiita zvinhu zvichitaurwa ende maindavhiz anga achiita achiitwa zvinhu zvinotinetsei kana kuri kunana nyika dzedu dzakaita seZimbabwe kwanza kudzidza izvozvo zvokuti buda pachena especially zvinhu zvinenge zviri critical especially zvirwere zvakadaizvo.
Ko, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo muCanada makabatana here mukuedza kuona kuti denda iri ringarwiswe sei uyezve muchionawo kuti kumusha zviri kufamba sei panyaya yecoronavirus?
Pari zvino ndizvozvo zvokungoti tinenge tichingotaurawo kamawhatsapp group kuda kumana chenjerera ingwarirai zvosesai panza apa paipa nhasi hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro mauniversities ana University of Mazu, University of Concordia hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro makambanizo vari kutraya nyaya dzequarantine idzodzo.
Avo vanga vari vaPeter Mashiri vachitaura vari parunhare vari kuCanada naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai ndaizivei Manyoni vari muMount Pleasant muHarare avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus uye vachitiudza kuti vari kurarama sei zuva nezuva. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mai Manyoni, mungatitsanangurira kuti semadzimai zvii zvamuri kusangana nazvo zuva nezuva imomo muZimbabwe takatarisa dambudziko irori recoronavirus?
Takatarisana nedambudziko irori ka hapana chatingakwanisi kubatsirika nacho, ndochokwadi chekutanga pekutanga. Bhikozi hurumende yedu inongotaura kungotaurawo kuti havangazonyarara pamberi pevanhu, asi chinoitwa chaicho hapana, kana gadziviro chaiyo iripo hapana. Tinodaro norako kuti tinoenda muzvipatara muchitotsvaka mapiritsi efamily planning chaiyo haasi kuwanika. Saka pangazowanika here chimwe chingaitika chinodzivirira chirwere chakakura kudaro? Madzimai muno mutitori padambudziko hombe rakakurisisa, ende Zimbabwe yese hakuna chatingatarisira kuti tingabatsirika tinganyepa ipapo. Kungotaurawo chete muvanhu, asi kuti tingati pane gadziriro iripo hatinganyepa, kunenge kwakungoparara kweZimbabwe ii.
Tombotarisa nhoroondo yenyu imi saamai, tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Ini ndine vana vatatu, 3 pachishona. Vana vandinavo vatatava zvakaoma, handimbodi kunyepa tiche mazo. Kare taitomboti mazo ata apfuura akanga tirombotaura nemi pamararamiro anga tiri kuita tichitomboti tinotsvaga raizi tongoonawo kubika chero risina supu. Asi ezvinozvi pamararamiro andakuita izvinozvi nemhuri yangu tinongokwanisa kuwana hupfu 10 kg iyoyo, ende tinotovavarira kuti iite kana 2 weeks. Asi tinenge taibika makuseni tozobika zvemanheru, ende kubika kuseni kwacho nemanheru kwacho zvinenge zvakatooma, nenhau yekuti kuti wane mavheji acho chaiwo chaiwo tisingambotauri zveumwe muriwo, vegetable racho chaiwo rine mashizha 4 aya handisi kukwanisa kuritenga. Ndakaomerwa zvekutosheya kuti unotangira papi uchienda kupi, because riri kuita 15 bondi, asi 15 bondi yacho iyoyo handikwanisi kuiwana nevana. Ezvozvi nevana 2 vanoenda kuchikoro. Ndofunga ndakambokutaurirai mwedzi yapfuura iyo tia vana vachangovhura, tikati ndakutoplana kuendesa mwana kupi kumusha. Handina hangu kuzomuendesa nokuda kwokuti ndikuona kuti kumusha kwacho zvakatoomawo futi kokoko, hazvina kumira zvakanaka sezvo hakuna kunaya. Saka takaomerwa semadzimai kushe kuti ndinotangira pati, unotongoti kumuka kwandingaita nekuswera inyasha, asi kuti ndiwane cheuti ndinobikira vana chaicho chiri kundinetsa kutaura chokwadi. Kubasa kwacho kana kuti urambe uchiti kune murungu wako ndaomerwa ndaomerwa, naiye arongotitarisa zvakaita nyika yese sezvo zvii dhola chairo nhasi $1 US, tikarisa kubhondi nhasi riri pa $35 cash, kana iri eco cash riri pa $47. Saka handichazivi kuti tinorarama sei, because upenyu hwacho hwatooma. Kana iri sesipo yekugezesa yetangotenga green bar, tatengi maseti mawashing powder zvataita, taongotenga green bar rinoshanda zvese kusuka kugeza kuwacha saka atiziyi kuti tosvika kupi neupenyu hwakadaro
muri kubata mabasa api uyezve mari dzamuri kutambira dziri kukwana here tichiona zvamaa muri kutaura izvi
mari zvinozvo tikachitaura zvekukwana ka mari haisisina zvaichatoita zvachose wazinini pamurungu pandosenza ndinosenzera murungu muchena but ndinopiwa 900 bond asi 900 bond yacho haichatokwani zvachose because 10 kgs yehupfu izvozvi zvinhasi iri kuita 270 mupick and pay saka kuti ndichibatanidza zvese kuti ndinoda kudya kwekuseni kwamasikati kwamanheru zvichatoiti zvachose because mari yapera simba zvachose chose zvimwana anenge aida kukwira kombi kuenda kuchikoro vanenge vakunzi ngavachigarirana kuti ndikwanise kuti ndizvimanaje mbichani bati mamwe mazuva unotozongoguma wokundikana saka zviri kutondiremera zvekuti ndotosvika kuti ndodii tozvibatanidza sei woenda here kumusha kwati hakuna kunaya ndogara kumoko kwacho mari yacho haisikukwani saka takaomerwa zvekuti handizivi kuti tinozvitaura sei pakurarama kwatiri kuita
tombotarisa munzvimbo yamuri kugara mamuri kutaura imi kuti pane zvimwe zvirongwa zviri kuitwa imomo zvamusiri kunzwisisa zvirongwa zvipi izvi
zvirongwa zviri kuitwa izvi ndezvesensas iseni chizvarwa chemuzimbabwe ndakazvarirwa muno ndikakurira muno takangokura tichingozviziva kuti kana kuchiitwa sensas makore ese isusu vanhu tisaita tomboudzwa nomumwe munhu tinotanga kuinzwa paredhiyo kana pamatv apazetv ichibuda kunzi kune sensas vanhu vari kuverengwa but iye zvinozvi ndakangoshokwa last week musi wetuesday chosangana nevarume vaviri nemadzimai vamaviri vachiti madzama muka sei ndikandamuka hangu mamukawo seiwo zvikanzi tiri kuverenga vanhu ndikati kuverenga vanhu muri kuzama kuti kudii zvikanzi tiri kuita sensas ndikutadza kuzvinzwisisa because handina kukura ndichiona sensas isitiwa muitirwo wairi kuitwa
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous nechirongwa chaunopakurira vatereri vestudio 7 nemugovera wega wega iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kuita hurukuro navadhifadhuve avo vari kuti vanetseka zvikuru nekutsvaga vazukuru vavo vana vehanzvadzi yavo yakashaya kare kare asi yakasiya vana vaviri mukomana nemusikana Justina naWitness Nyandoro vadhuve vari kuti vanetseka kwazvo kuti vange vachiziva kuti vazukuru vavo vari kupi nekuti baba vevazukuru ivavo vanga vasingazivawo zita ravo rekutanga vakanganwa zita ravo rekutanga rababa asi vanongoziva kuti baba vavo vainzi Nyandoro zvino baba vacho vanonzi vakazoshayawo zvakare saka ivo vari kuti dai wawana pane vazukuru vavo kana dai vazukuru vavo vakafa vakaziva pavakaradzikwa vanogona kunge mwoyo yavo ichigadzikana nhasi tati tiite hurukuro navo vadhuve tinzwe zviri kuvashupa zviri kuvatambudza mumwoyo mavo ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vadhuve
totenda baba Jonga
vadhuve ndanzwa kuti mune nyaya yemhuri yenyu yamunoda kuti kurukurewo nhasi muchirongwa chedu upenyu hwedu mungatiudza kuti nyaya ipi yamada kuti veruzhinji vanzwe kunze uko
ndine chitemo chiyakanyatsokutokura chababa Jonga ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu ndine vana vaviri vehanzvadzi yangu Josephina nemunin'ina vake anonzi Witness Nyandoro hanzvadzi yangu yaigara kubuluwayo yakashayika mugore ra1994 from kubva ipapo tikabva ndatorasikirana nevana vehanzvadzi yangu ndiri kutinyatsokutovatsvaga handigoni kana kutokotsera chaivo nekuti handinyatso kutoziva kuti kwavari koko vari kurarama here kana kuti vari kufamba sei
hanzvadzi yenyu paya
shaika vakatora vana ndiani vadhuve
azodzi akupa akashaika zvakaitika ipapo ndoti pave vana vakatora vana vechiti vari kuenda navo kunovatsvagira nhumbi dzechikoro zvakazoitika ndokuti havana kuzodzoka inini ndikabva ndaenda kuBulawayo kwavaigara vaigara kuSt Peters kuSt Peters zvikazi vakatobva kuSt Peters vari kugara kuPumula kwavakazobva kuPumula ipapo ndikatowana Runhare vanzi baba vemwana vakatoshaika vakatoshaikawo futi saka vana vakatorwa nemhuri yemurume saka taisingazive kuti mhuri yemurume vari kubveka vachandiri kutiziva ifamili yakwanyandoro ndakatorwisa ndaa kutotsvaga vanhu vakwanyandoro kuti pane vanhu here vari kutoziva ndikatsvaga zvese mumasocial network ndikambopinza nemumanewspaper kana hapana chandiri kuwana so chichemo changu chandinacho kuvanhu vezimbabwe vakateerera purogiramu iyi ndiri kutoti vedue ndapota ndibetsereiwo ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu upenyu hauna kurarama mushe nokuti handisi kunzwa mushe paupenyu because kana ndiri kutoziva kuti nyange kwavari kana kuti pane munhu anoziva kuti kana vari vapenyu ndinokumbira kuti vanditsvage vatibate kana vakashayira pane munhu anozviziva izvozvo ndinokumbira kuti andibate parunhare anditaurei kuti chii chaari kuziva nokuti ndizoona kuzorora pamweya pangu
baba vevana ivava mukuwasha wenyu ainzani zita rake rizere
zita rake rizere handisi kunyatso kutorirangarira mushe ndazii kunyatso kutorangera chete tupo wake vai wanyandoro
pakatorwa vana vanga vane makore akadii vanga vakura zvakadii vadhuve
vana nguva pavakatorwa vaiva vadiki nguva iyoyo because josi ndofunga nguva iyoyo aiwa somewhere around vana 5 years witi aiwa somewhere around vana 2 years because witi he was trying kutofamba nguva yachona aiva mudikidiki so zvandikutoziva kuti kwavari havasikana kumborangarira kuti kwana mbuya ndekupi kana kuti kwana sekuru ndekupi
mungava nenhoroondo here yekuti hanzvadzi yenyu yakashayika iyi vakasangana sei nemurume wavo vanyandoro uye ndinokumbira kuti mutaure zita raamai vaWitness naJustina
amai vaWitness naJustina zita ravo anonzi Setukile aishandisa senemu yakwashumba kana kuti Setukile Spanda pavakasangana kuBulawayo nokuti Setukile aishanda kuBulawayo nguva yachona ndokwavakazosangana ikoko so baba nyondoro anga asati aroora ndizvo zvakazoita kuti tisazonyatso kutoziva chaiyo chaa kuti kumusha kwake ndekupi dai ari munhu akanga aroora aitonyatso kutoziva kuti tiri kundotsvaga kupi kana kuti efemiri yake iri kugara kupi so anga asina kuroora ndizvo zviri kuita kuti tonyatso tisaziva kuti ndepapi vatinovatsvaga vanavo
kana paine vanoruzivo nekune vazukuru venyu kana kungava nehama dzavanyandoro vanokubatai sei kuti vakuzivisei pamusoro penyaya
zvandokutokumbira vanogona kunondibata parunhare pafoni yangu yerunhare foni yangu yekuti 0044786567997 ndizokorodze zvekare plus 4478656799 vana vavo kana Josina ari kurangarira kana ari mupenyu ndinofunga kuti ari kutoziva kuti amai vake aibva kuplumpt so kuplumpt ikoko ndiko kwandiri kubva kumusha kwedu kwandiri kubva ndichitsvaga vana va ndichivatsvaga kumusha kwangu ndikuplumpt vatiko zvino ndichitaura nemwe ndiri kulondon
aiwa tinotarisira kuti muchasangana nevazukuru venyu vadhuve mwari vakukomborerei
ndinotenda zvikuru because atleast kutowana closure chaiyo kuti tinonyatso kutoziva kuti chii chiri kufamba nokuti kakana chingofamba chingorangarira kuti kodai vatiwe vana vari papi inyaya iri nyatso kutondishungurudza zvikuru so ndinotenda jonga tiri kutenda chirongwa cheichi chavari kuita tinonyatso kutochiteerera zvikuru chinobetsera vanhu vakawanda tinotenda nongoti keep on the good work tinotenda zvikuru
maita basa vadhuve
thank you
manga makateerera kuna vadifa dhuve vari kutsvaga vazukuru vavo Witness naJustina Nyandoro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Imwe nhengo yeZANPF inokatyamadza vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindaneti paww.voashona.com. Anokuonekai nemufaro manherano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtsakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 14 kumbimbitho 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu wemangwe lowechimanimani ubevota namuhla kukhetho lokudinga amakhansila alezi zigaba.
Siyananzeka ukuthi thina njengeZimbabwe akula nto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwecoronavirus. Sikhuluma ngama-borders, sikhuluma ngama-airports, akula mzamo.
I-World Health Organization isisungule isikhwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele.
I-bill leyi ingavele amendwe ivunywe phezu kwesikweleti esivele selaso sililizwe sesisengeza phezu kwe-9 billion esilayo njengesikweleti.
UZulu wakobulawayo uthi kavumelani lokuguqulwa kwesisekelo sombuso okuzanywa nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inhlanganiso yomanyano we-United Nations ebona ngezempilakahle e-World Health Organization isibumbe isikhwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele. UMavis Gama uyalandisa.
Umqondisi we-World Health Organization uMnumzana Tedros Adhanom Ghebreyesus wazise ngokubunjwa kwesikhwama lesi izolo. Njalo uthe badinga imali engange 675 million yakwele Melika kuZulu jikelele, ikakhulu izinotho kumakampani kanye lakunhlanganiso ezizimeleyo.
We can only meet this threat together. Everyone has a part to play.
Akumelela kuphela masingasebenzisana, umuntu wonke kule ndima angayidlala. Ikhuthaze uhulumende wenu ukuthi asekele abe-WHO kanye labe-COVID-19 response. Lesi sikhwama sizosiza ekuthini ukuthaniso okudingwa ngamazwe asathuthukayo kanye lezisebenzi kwezempilakahle ezisebenza gadalala ukulondoloza impilo zabantu.
UZulu okhulumisane lalo msakazo obalisa uMnumzana Collins Ncube utshengise ukulijabulela leli nyathelo eselithethwe ngabe-UN ndawonye labe-WHO ukusungula lesi sikhwama sokusiza kudaba lokwenqabela ukusabalala kwaleli gciwane le-COVID-19.
Siyananzeka ukuthi thina njengeZimbabwe akula nto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwe-coronavirus. Sikhuluma ngama-borders, sikhuluma ngama-airports, akula mzamo esingathi ingabi senziwa nguhulumende wethu ukuthi asize edabeni lokuthi nxa kungaba laba abantu abasebe affectwe yi-coronavirus. So mbona kuwumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi bencedise especially amazwe anjengawethu angalama ma-economy asebenza kahle ukuthi sincediseke sithole imitshina yokusikana leyo coronavirus.
Imali le izasetshenziswa kunhlelo zokudinga umuthi wokwelapha i-coronavirus kanye lokunakekela abahlaselwe ngumkhuhlane lo emazweni wonke jikelele. Enye yalimali izasetshenziswa kunhlelo zokucubungula igciwane elibangela lomkhuhlane ukuze abezempila kahle bazwisise ukuthi laqala njani lokuthi lingenqatshelwa njani. Kuliviki uhulumende ophiwe imali engange 25 million yakwelemelika yi-Global Fund eqondane lokulwisana le-coronavirus. Lanxa ungakafiki eZimbabwe lomkhuhlane, uhulumende uthi kulabantu abafakwe ilihlo ngabezempila kahle ukuze babe leqiniso lokuthi kabalawo. Abantu laba bagoqela abangamachumi ayisichiyagalombili lanye kobulawayo. Ekutshoneni kwelanga namhla, i-coronavirus ibisibulele abantu abangu 5604 emazweni achiyeneyo. Ezwekazi le-Africa isibulele abantu emazweni agoqela ele-Egypt, Algeria, Morocco, le-Sudan. Emazweni afana le-South Africa le-Namibia isikhona kodwa abekho asebefile. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu-Mavis Gama. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Uzulu wakobulawayo uthi kasoze amukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe leminye imithetho etshiyeneyo okuzanywa nguhulumende. Othe inyathelo lelo lijonge ukuthathela idale lephalamende amandla liwaphe umongameli welizwe. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe inhlanganiso ye-Coalition on Debt and Development, yona ephakathi kokulimukisa uZulu ngalolu daba. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo kanye lamalunga edale lephalamende bathi kabasoze bamukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu phansi kwe-Constitutional Amendment Bill No. 2 ngoba kuthathela iphalamende amandla njalo kusipha umongameli welizwe amandla amaningi. Uhulumende uzama ukuguqula imithetho engamachumi amabili lasikhombisa phansi kwebhili leli. Abakhulume emhlanganweni wakobulawayo lo bathe ukuguqulwa kwemithetho lokhu kuzathathela idale lephalamende amandla okucubungula udaba lokweboleka izikwelede kwamanye amazwe ukuze kubonakale ukuthi zilungele ilizwe na. Ngokunjalo abanengi bathi kabayamukeli linguquko. Omunye wabantu laba lilunga ledale lephalamende elimele iluveve unkosikazi Stella Ndlovu.
Engikwesabayo kubane izikweleti lezi sithathu ezithi sesethu zingene ezikhwameni zabanye abantu bayisebenzisa imali leyo ngendlela engayisiyo, but izikweleti sizasala sikhona ebantwini. Asikufuni lokhu, abantu kabasukume batho ukuthi no to this.
Unkosikazi Ndlovu wengeze wathi kuyingozi ukuvumela uhulumende ethatha izikwelede angasoze enelise ukuzibhadala ezizathwalisa ngitsho lezizukulwane zeZimbabwe nzima.
Sesithule kakhulu njengabantu beZimbabwe, kumele sikhulume sithi kubana esingakufuniyo asikufuni.
Uhulumende uzama njalo ukuguqula isisekelo sombuso ukuze umongameli abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba kanye lomtshutshisi omkhulu uprosecutor general. Ufuna njalo ukwengeza inani labaphathintambo bakahulumende abangayisiwo malunga edale lephalamende. Wodwa osakhulayo wakobulawayo uMichael Ndiweni uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende useguqula isisekelo sombuso welizwe yena engakasigcwalisisi sonke ngemva kokulotshwa kwaso ngo-2013.
Nginakani ukuthi mina siphangise kakhulu ukuthi sifuna ukugambela isisekelo sombuso sivele singaka-implimenta singakafezwa. Ngakhala kungo-devolution kuningi vele okuningi kakhulu kungasikhanyela kusekelo sombuso okungakafezwa okuningi kwakhona.
Amazwi akhe agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu uThemba Chiveya laye ongene umhlangano wezimkhodi wobulawayo.
Lolu daba lwe amendment le ekhulunywa ngayo leyi luyadwanisa kakhulu ngoba kufanele lokuthi umuntu ethengelwe isuti ahla engayigqoka ahla i-old.
Kusukela ekupheleni kwayo nale inyanga kusiya kunyanga ezayo idale lephalamende likhangelelwe ukuphuma ijumo lithapha imibono kaZulu mayelana ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu. Ngimele iStudio 7 ngikwabulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi eziningi esigabeni semzimuni enyakatho yeGwanda zithi sezisidla kanye ngelanga ngenxa yendlala. Zithi ukudla ezikuholiswayo akwaneli lutho. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi umangoye uselala eziko njalo zithi ukuthilela komumbu lempuphu elizweni kwenza umumo ube mubi ngamandla. Ngesonto sethekele komzimuni lapho esithole khona ukuphithizela, izakhamizi ezidlula amakhulu amabili ziholiswa irayisi evela kwele China ekwakubo ngumeli wedalela ephalamente eGwanda North umnumzana Madodana Sibanda. Abantu abalithumi lasikhombisa bebesabelana isaka elilodwa le-50 kg. Kodwa omunye wabantu laba unkosikazi Paulina Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ukudla lokhu akweneli osekubangela ukuthi abaningi badle kanye kuphela ngelanga.
Hayi, lo nyaka indlala inkulu kakhulu, iyafana nje langomnyaka ophelele. Okuthi lokudla sidla kanye ngelanga akudliwe emakhaya kuzima mntanami. Le mali zokubhadalela abantwana esikolo asinazo, asizitholi. Akunzima ehlane la ukukhulu kakhulu. Dinga uncedo lokuthi ngawo uhulumende nje ngawo uyasincedisa ebesinikeza nje ukudla ukuze lathi siphunge ukuphila nje ngoba ukudla sikuthola nzima kakhulu.
Ezinye njalo isakhamuzi unkosikazi Liznet Nyathi uthi lanxa bethola ukudla okuvela kuhulumende bayakusebenzela lokho kudla.
Mina ngiyakholwa kulokho i-social welfare ukuthi baba sengani semdala. So siyakusebenzela ukudla lokuyana, siyashandira emgwaqweni, sihamba silungisa imigwaqo sifaka amatshe. Yikho lapho esiza khona. Le mali yangikhona ukuthi sibhadale amasaka lana, siyakhipha ama-$30. Ndidayi imali yakhona ukuze uyizuze mntanami, sesikalisile nje ukuka siyibutheleli ukuthi sizekwana i-$30 yakhona. Sithole nzima mntanami.
Ezinye njalo izakhamizi zikhala ngokuthi ukudla ezikholayo kuyabe konakele, ngokunjalo zithi zicina zikulahla lokhu kudla. Nangu unkosikazi Regina Ngwenya.
Yayindlala inkulu kakhulu sibili, ngoba khona ukwenza siphithizele seze nje sidinga ukudla nokuthi sile ndlala. Njalo lokudla kwakhona lakho okusizwisa ubuhlungu kakhulu, kwesinye isikhathi sabe sikuphiwa sokungani kubolile, besikhipha khona phana okunye okungani kuyisigaqa kubolile okungasela ncedo, sokungani ngapha kithi kuzolahlelwa nje ukuthi vele abantu bendlala labana siyibanika lokhu vele bazathini.
Unkosikazi Precious Ngalo weDema uthi kabasoze bavune lutho emasimini lonyaka ngoba bengalimanga ukuya ngaphi ngenxa yokuthilela kwezulu. Ngakho uthi kuyadingeka ukuthi kuvuselelwe inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze kwenqatshelwe indlala emnyakeni ezayo.
Kule minyaka emibili singatholanga lutho emasimini, izulu alizange line ngomnyaka ophelele. So yikho besincedwa i-welfare isipha nje umuntu, kodwa hayi indlala ijikile sibili ngokuba leminyaka yonke le besingatholi lutho. Lo nyaka kube ngcono nje ngokubana, kodwa okokuchinisa kodwa sitholile nje ukuthi sifake imbo emlonyeni, kodwa okokuvuna sifake eziphaleni aya kukho. Nxa singathola uncedo olungasincedisa ukudla kumbe lokuthi nje nxa kungaba le dona engasincedisa ukubana sizenzele, silezi ngadi siyalima, kodwa into esibulalayo ukuthwala imigqomo emakhanda.
Amazwi kaMankala agcizelelwe ngumnumzana Amosis Banda.
Sibulawa indlala lapha kule ndawo, izulu alikho. Nga izulu likhona, hayi ngasiyani. Uma rice lapha sithole ama-2 kg awuncedwa vela kuhulumende nebona ukuthi athi sizincedise lathi ngesingalakho kumbe nathisa amatiye. Yilo uncedo esilutholileyo namhlanje. Njengalolu nyaka khona sikuloyo izibuku besizazuza, kodwa kule zibuku ezisidlelayo amabili emasimini. So yikho esivuno vela asikho mutho, yindlala enkulu eyezayo phambili.
USibanda wengeze wathi uhulumende kumele angenele ngokudingela abantu ukudla.
Ndingusizo lokuthi ngancedwa ngokudla, ngoba ukudla vele okuyiqoko esiqoko eqela. Ukudla silakho sisobona sivuthene kwaba silanda amarayithi ngenxa yokuthi asilakudla. Sincediswa ikuthi basincedisa nje labo abahulumende base nika nje amabelanyana, kodwa asilasti. Sidla ngokudla sihlayela, asisuthi indlala isiphethe singakukhulu
enhlanganiso esiza ozulu ngokudla ngesikhathi sendlala eWorld Food Program sikalile ukusiza izakhamizi emaphandleni ngokudla kodwa ayikafinyeleli komzimuni. Le nhlanganiso ithi izakhamizi emaphandleni ezifika phose izigidi eziyisithupha 5.5 million zibhekane le ndlela embi njalo kumele zisizwe ngokudla ngokufanisa. Itho kwenza umumo ube mubi ngamandla ikusilela kwempuphu lomumbe elizweni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikomzimuni ematshetsheni ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe, umgcini sihlalo wogatsha olubona neziphathelane labesifazana kubandla le-MDCT. Sihlaziya ukuthi abesifazana baphila njani ngesikhathi umnotho welizwe olukhuni.
Omama yibo abaphethe umnotho welizwe ngoba izinto zokulima khonokho kokuthi lima kuthi akuyalinywa kwenziwani kusuka ezandleni zabo mani kumuye khonapho emisebenzini wema-sector into eziningi zisezandleni zabo mama kepha mama yibo abadubeka ukudlulisa ngoba kathesi ukuthi mama azalithenga i-2 liters ze-cooking oil kumele abe ne-$100 esandleni i-$100 yakho niyayithatha ngathi imisebenzi kayikho ubaba kasebenzi ngaye ngasebenzi uyi-informal check just imagine uthengisele omunye iziti la kanomunye othenga iziti komunye ayethenga ama-tip-tip ethenga ama-tip-tip kuze kukwama imali yesaka lempuku okuthengikhedi yempuku okuthengisa ukuthi omama badalala sendulo kana omthwalo wedonki singatho wokudlala kancaka kuthiwa ye omama bakwathiwani yeyalungisa izinto zalama-platforms okulungisa izinto but mina ngokwami yedwa angikayiboni impumelo yakho ningathi ama-results akho nama ayabathabi
kungabe lokhu kubangela lo dlakela yini ezindlini
okomnotho elizweni ezikulilekuthe phambelile ungazabe likuseli kubangela udlakela ngoba endlini nxakungalalutho vela kulami lawo uyakwazi ukuthi mhlane uholile uyahamba uhleka mhlane alelo langa uzwa nje uzihlekele uwedwa but wathi lo omunye ukhangela ukuthi omunye ngiyozama oza kwenza endlini kube ngcono kundlini lokuya abantwana baye esikole kwembado zigqoke athole ukuthi yena leyo laye kakwanisi lana laye akhangele omunye vele ngazabethi kulinyekele ukubanga udlakela ezindlini ngoba umusa uba khona endlini nali le nzuzo yonke lithokozile labantwana ubaba lomama labantwana lonke liyifamily yonke lile nzuzo efana nayo elithokozisayo ngaye siyazisa uyathenga isithi for example ihambe uyethenga inyama inyama uthenga inyama yesisi iphuma amaqasha angu-2 isuphela ichomoliya oyishengadini sidliwa ngabantwana amaqasha asengakabani akuntsheli ukuthi abantwana bonanti labo babesizabela ikhangela lami ngabe ngimkhangela ukuthi kathina sesidla inyama thina singeli vele sesisiye ekugcineni noma sesisiyalala vela kusela mina.
Uke wakhuluma ngama-platforms usizwa njalo ukuthi ku-Pollard kulama-thematic committees ikhona le abesifazana ungabe uphatheka kuyo yini njalo inganceda njani abesifazana?
I-committee le yabesifazana ikhona kodwa ayikaqalisi ukusebenza isesekhona ngomlomo iye sikhangelele ukuthi singathi singomama lapha lathi siyahamba siyebhodla khona okekuthi ngakwenzeka laba abaphakathi abazi basebeyi bayithuthise leyo omama bahambe ngoba omama balandisile kona njebabenzise bebaningi inhlupho abahlangana nazo ezibhedlela omunye uthe mina ngisesibhedlela ngisebenza esibhedlela sekuthi kuthiwa isidumbu selukho sesifiki 120 sokuyi-120 so yikho esithi thina kungabe kuthiwa yabomama yena le iyaphangisa fikini ibe khona masinyane omama bayebika ngoba yibo bahlangana lenhlupho ezini.
Kodwa ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumente ukuthi nanze amalungelo abesifazana athuthukise le mpilo ya?
Mina angikawuboni sibili angifuni ukuthi ngikambamanga angikawuboni umvuto sibile ngathi mina lo umvuto sibili uyazanywa yebo uyazanywa njengakhonokhu nje khathesi ngabe ephalamende sesayenzelwa yena liyana i-professional representation eyokuthi kulabo mama ngoba ababevele besivalele kodwa esesikufuna kathesi ukuthi sikulingayo yini zam kube yizebra kube yindoda kube ngumfazi kube yindoda kube ngumfazi hathi keze ukuthi akhona kwi-reserve ezindala sifuna sibe yi-50-50 sinto yona leyo hathi 50 leyo yokuthi kuloku leyo liza kuphiwa kule ngxenye liyiphiwa ngabeyo ndlela nje ngakho lokhu ngingathi yikho nje engingathi ngiyambona engazathi ngaba kusekungami ngakho lokho kuba ngcono kodwa vela akungabi lokungcono esiyilo siyifazi
leyo-ke kuyingxoxolo nkosikazi Dorothy Mbebe umgcinisihlalo wogatshalwa besifazana kubandla le-MDCT asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile ngokusethulela uhlelo lwabesifazana singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silejahelidala uChris Gande
lingalitshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Matthew Nketa usobhuku welowagweru kodwa okwakathesi ehlala esigabeni seMatabeleland South. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo ngiyabonga ukwamukeleka ehlelweni kwaZulu kakhulu ngiyabonga.
Ye ungasitshela ukuthi umumo unjani ezimayini lapho sizwa kuthiwa amapholisa aseyenze umsebenzi omuhle la?
Umumo ezimayini zangapha kakhulukazi eMatabeleland South lapho engikhona ngokusebenza muvi kodwa amapholisa awe-intelligence awezimbabwe ebantuzaleo le-republic le-ZRP benze umsebenzi omkhulu ngokubamba izigebengu ezabulala umfowethu olowagwelo ukoden moyo zayirobha abantu izimali zenza konke okubi zibanjiwe lezo kubonga amapholisa awe-intelligence awezimbabwe
bona labo ababanjiweyo yibo yini lapho kade sibezwa ukuthi balegamelo ukuthi ngamashurugwi
owakhathesi kasikezwa ukuthi yibo yini ngoba isigaba ngesigaba lapho abona khona bahanjiswa babuyiswa khonapho lapho obona khona so kulonto eliziki mhlawumbe kumaviki ezayo sitsheliwe thina njengabemuli ukuthi khona bazalethwa lapho emaphisa lapho abambulalela khona bezohlangana necommunity bazikhulumele ukuthi bona bayini kodwa-ke yizigangi sibonga amapholisa asukumileyo ahlambulula ilizwe lezimbabwe ngokubamba izigangi lezi ukungcolisa ilizwe laleli lizwe ukuthi akusela mthetho umthetho ukhona ezimbabwe ngoba nanko amapholisa abambile izigebengu lezi
sesike sezwa abanye besithi bona labo abayenza ubugebengu labo ngabantu abalobudlelwano leziphathamandla zikahulumende manje pho nxa sebebotshwa kungakuliqiniso yini
ukubotshwa kwabo kuzaveza ukuthi nxa benobudlelwano leziphathamandla nazo iziphathamandla kuyamele ukuthi uphume egcekeni ukuthi kuhambe njani kodwa kangikholwa ukuthi banobudlelwano leziphathamandla ngokwenza kwabo bekwazi ukuthi bangaphansi kweziphathamandla bazame ukungcolisa ilizwe leziphathamandla ngoba bebengeke babotshwe ngabebele budlelwano leziphathamandla sikhuluma njenje thina bemuli sitsheliwe ukuthi babotshiwe kusitho ukuthi iziphathamandla lazo zingemva kokubotshwa kwabantu abephula umthetho ngoba kungasinyanga ezingaki uminista wejustice iziyambi ziyambi wakhuluma ukuthi bonke abantu okuthiwa ngamashurugu xa beresista ukubotshwa kufanele ukuthi kuzanywe ngamandla wonke ukuthi babotshwe ujustice lokhuza wethu umalaba laye wakutsho ukuthi emakhoti lapha abantu abalokwenza lale into yamabhemba lokuba ngamashurugu abasentenzie kakhulu so kusitho ukuthi le president wethu utsho njalo izimbabwe yonke itsho njalo laba bantu bebezama ukuwena ilizwe lezimbabwe ngoba izimbabwe ilimele indawo eziningi besebengezelela ukulimala kwezimbabwe kodwa kathesi siyabonga ngoba nabo ubuphathi esinabo buhlukumile babopha laba bantu ade bengcolisa ilizwe lezi
ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi yibudlwangudlwangu bani kade bebenza asithi bafikile lapho emayini lani likhona lisemba bayenzani abantu bakhona
laba bantu nxa befikile njengoba sikhuluma kunjenje lapha emaphisa
ngihlala lapha enkona babulala umza wami bathatha amafoni bathatha izimali ngoba bafuna abantu lapho kule mali khona emashop nendawo njengoba ngilapho kule golide khona badinga ukuthi igolide lingaphi babuye balithathe bafuna imali bafuna amafoni bafuna yonke into engabenza bahlale bale mali kodwa kuyibudlwa kudlwangu okuyikho okungafunwa yimthetho ngoba umthetho awufuni kudlwangudlwangu kuleli zikhulu
hayi kezwakala ungavalelisa uzulu
ye ngiyavalelisa zulu kandaba lina ezimbabwe sibonga kakhulu umsebenzi esiwenzelwe ngamapholisa ethu sicela ukuthi wonke uzulu wezimbabwe bancedisane lamapholisa lapha khona lapha abona kube kudlwangudlwangu khona batshele amapholisa amapholisa azasukuma atshele abanye bawo kuyenzela ukuthi sibambeli lobudlwangudlwangu ngoba thina nxa singasakhulumanga ngobudlwangudlwangu njengabahlali bezimbabwe sibone ubugebengu babantwa bethu bayabulala thina kasitsheleni amapholisa amapholisa ababambe ngiyabonga sana
hayi lathi siyabonga lo-ke ngumnumzana Matthew Nketa usobhuku weLower Gweru ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lilayo.
Sibongeke itsha elidala uChris ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba lithiye njalo ngeviki ezayo. Vocalista esiqibela uhlelo lwethu lwezindaba zanamuhla kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu wemango lowechimanimani ubevota namuhla kukhetho lokudinga amakansila. I-World Health Organization isisungule isikhwama sokudinga imali yokulwisana nomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo yimi untungamilinkomo lilale.